Mumwe madzisha nemukurumbira mudunhu iri vaGipsy Rugyenami avanozivikanwa nerekuti mambo katiza gombo vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo. Mambo katiza gombo vanoti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe. Sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda, mambo katiza gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe.
So ndo pamunonzwa kuti mambo katiza gombo vakaipa, ndofunga mukatenderera meso munonzwa kuti kutaura kuti ukatokanzi wemunhu waburana navo zvokuti kana propati iyi jena handikunyepere, ndinouya nezvikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu. Tatuma chake ndo.
Mambo katiza gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze, gumbo mumba, izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare.
Havasi kusapota vakadzi vavo, vanoti zvione. Saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro zvepaari kuenda, kana vanenge vachiti ai ndinokupa mari zvangu, ndinokuchengeta, ndinoona sokunge life yachinja. Izvo hapana. So I think this is zviri kukonzera kuti dzimba dzipara. Vasi kuvatengera chikafu havasi, plus vamwe vacho havada kutorova.
Ishe Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze, gumbo mumba, kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo.
Iwo watora mukadzi womunhu bhadhara ora mukadzi wacho anogara ari mufiriji imwe chete. Wotora nano murume waanoziva kuti mukadzi wake ndouyu, haisi mhosva
here?
Takati titenderewo kuti vakadzi vanenge vakadare ivavo vadii vabhadhare, nokuti zvaanotanga chavo zvabhadhara mwari pavanoa vamoina anenge vaitamba nomurume uyu hapana chavakaitiwa, wakutora nonomumwe murume watewa mutemo. Vakadzi vo vakatora murume womu ngavabhadhare.
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanise kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongogara pane zvinhu zvakanaka, munongozviziva. Izvi ndizvo zvinoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucia Chirimuta vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai Chirimuta vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kugutswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti itse tongosi pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paari ongofunga kuti haakwanisi kugutsikana nemurume mumwe chete, anenge achingoti akandipachiva uyu zvitonoma kuti ndinge ndine uyu ndinge ndine uyu, zvinomupa kuramba achida kubuda because haakwanisi kugara nemurume wani, anga achingoti zvaona anongochiva. Pamwe pachona mumwe mukadzi anotori pakuaprocha varume chaivo kuti akaona murume anenge achiaprocha, zvimwe zvinhu zvaanenge achiita zvinhu zvemangamanga zvokuti mumwe wachona anenge achitaura zvokuti asugutsikane even bonde nemurume wangu, munhu ari raita anoita zvese but asugutsikana pakati. Saka marizini evakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika, asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.